Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva zuva reIndependence nemusi wechina kusvika iye zvino wasvika pavanhu gumi nevanomwe.
Zvijeda haina kuchinja zvakanyanya kubva nezvo nezviro taitaura zvevanhu 16 nhasi tichingotaura kuti figure yawedzera nemunhu 1 meaning kani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Congress yedu nure MGC United Kingdom semanga matunhu gumi nerimwe inodoma zvakare vane vanochamisa kuti vatungamire bato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu wevanhu vashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva pazoro reIndependence neGood Friday kusvika nhasi wasvika pagumi nevanomwe. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vatanhatu vakafa nemusi wechina kuchitova vamwe gumi vakashaya nemusi wechishanu pakatanga zoro reEaster. Assistant Commissioner Nyati vanoti tsaona idzi dzinosanganisirawo dzevanhu vaitsikwa nevatyairi vachibva vatiza uye dzinoratidza kuti vatyairi vanenge vasina kuisa pfungwa dzavo mumugwagwa. Gore rapera vane makumi maviri nemumwe vakashaya munguva imwe cheteyo. Ngatinzwei hurukuro yataita naAssistant Commissioner Nyati.
Figure haina kuchinja zvakanyanya kubva nezvo nezviro taitaura zvevanhu 16 nhasi tichingotaura kuti figure yawedzera nemunhu 1 meaning kani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Chii chikuru chamungati chiri kunyanya kukonzera matsaona?
For instance, pamatsaona aitika 1 tine mahit and run accidents like yakaitika kurimuka kwakatsikwa munhu motorist akatiza. Tine yakaitika pa40 km pe Kiplawayo Victoria Falls pakatsikwa munhu zvekare muridzi wemotokari akatiza. Then tine munhu akatsikwa muHarare vaita breakdown nemotokari vachigadzira motokari yake nomu wake umwe ndobva angopinda motokari asina kuona kuti mwe ari pasi pemota ndobva amutsika. Then tine imwe yakaitika kumarondera kudhuze nekuruwa apo Honda CRV yakangosvika ichibva kumasure panomwe mutyairi anga ane Toyota anga amira achida kutakura hama dzake ndobva yarova Toyota nekumasure yanga yatobuda mumugwagwa ndobva pafanhu vaviri. Then tine tsaona yebhazi nelori zvakaitika kumasvingo vakabonderana vakaita sideswipe bhazi raibva kuovertake vakafa vanhu vaviri. Samuruona kuti tsaona dzedu dziri kuitika nenzira dzakasiyana siyana asi chikuru ndechekuti kuitika kwetsaona kunoratidza kuti vachairi vanofanira kunge vaine yatinoti pachirungu the correct mindset, mindset yekuve responsible on the road kana kuti attitude yekupromota safety. I think ndo nyaya yakanyanya kukosha iyo. Tingataure zvakawanda but munotoona kuti tsaona dziri kuitika idzidzidzi dziri kuitika emasituations okuti you tend to wonder kuti kudriva ambenge achifunga chii.
Takaonawo muchivimbisa kuti munguva ino yezororo muchawanza mapurisa mumigwagwa zvakabatsirawo here kudzivirira tsaona nekuti vanhu vanga vachityaira vakachengetedzeka?
Zviri kubatsira zvikuru nokuti muri kuona kuti mapurisa asingoshanda ega kazviri izvozvi izvi mukatarisa tiri kufamba neveTrust Safety Council, tiri kufamba neveVID neveMinistry of Transport and Infrastructure Development tichitaura nevatyairi tichitaura nevafambi. Saka muri kuona kuti tsaona zhinji dziri kuitika dziri kuitika panhu pokuti unenge usingatarisiri kuti pangaitike tsaona sezva ndataura pokuti munhu anotsika munhu usiku otiza oenda. Munhu anotsika cyclist ari kutocrossawo mugwagwa sezvakaitika kunyati cyclist aitoendawo pachipatara munhu otomutsika. Sonyo tono kuti zvimwe zvacho nezviri kuitika vatyairi ngava venimwe yaokuve responsible parodi. Nokuti zvimwe zvachona unotoona kuti driver apapapa zvaaita hazvitarisiri mumugwagwa. Kana kuti munhu ari kunotsika munhu akamira kunze kwemugwagwa uko. Munhu akamira kunze asi mutyairi anobuda mumugwagwa kunotsika munhu akamira kunze uko ozoshandiswa. Saka chii chiri kumboitika? Paanga achityairi ari kufunga chii? Ari kuconcentrate here? Kana kuti pane zvimwewo zviri kutomunetsa mutyairi iye?
Vanga vari mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nezuro rakapeta Congress yaro yedunhu reUnited Kingdom, iro rakadoma zvakare vachamisa kuti vatungamire bato iri. Vatendai Biti, amai Lilian Timvius, pamwe navaWeltman Ncube, vakadomwa kuti vave vatevedzeri vemutungamiri, kuchitiwo muzvare Tabita Kumalo, vachidomwa kuti vange vari sachigaro. VaDaniel Molokela, ndovakadomwa kuti vatore chigaro chemunyori mukuru, vaJob Sikala, vachidomwawo kuti vatore chigaro chemurongi wemisangano. VaLuke Tambori Nyoka, ndovakadomwa kutora chigaro chemutauriri webato, vachiteverwa navaJacob Mafume. Kuti tinzwe mafambiro akaita musangano uyu zvizere, Tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Ya, musangano wedunhu reUK wakafamba zvakanaka. Vakaita meeting yavo, vakaungana murunyararo, vakaita maprocesses avo, vakafamba zvakanaka, vakachuza leadership yavo itsva, vakaita manominations avo enational leadership kubva kuyouth, kumadzimai nemain wing, hatinoti main wing, inenge yakavhengana vese ivava. Saka zvinhu zvakafamba, zvinhu zvakadadisa kutaridza kuti musangano wedu kuUK wakasimba zvakaoma kudaro isimbi chaiyo chaiyo. Vari kudavo kubetsera nyaya yerusununguko reruzhinji rweZimbabwe. Napa manominations avo vakanominata ivo vapresident Chamisa kuti vange vava vapresident. Vakaitawo maVP anoitawo Roshman Ncube, Tendai Biti naLilian Tivier ndo pavakanominata kumaVP ipapo. Saka tinovimba kuti zvakafamba zvakanaka, musangano unenge wakagadzirika ende uchange uchiinda mberi.
Takanzwa vamwenzora pavakazivisa kuti havachakwikwidzana navaChamisa, vachiti varidawo kuramba vachienda mberi nekupedzisa basa ravanga vatangawo semunyori mukuru. Pane matunhu ata avasarudza wei?
Vakasarudzwa naMati South kuti vange vari munyori mukuru, ndo dunhu regara vasarudza. Saka zvinoreva izvo kuti varimowo mugango racho rokuti tisarudzwe. Vachadecidawo sekuona kwavo kuti vanoendera mberi vari ipapo kana kuti vane kumwe kwavachazotsvaga. Iyi nyaya yokuti mumwe nemumwe muMDC zvatiri kuita apa tiri kubvira zvoo. Takatarisana neudzvanyiriri weZANU PF. Abata zheve, abata muswe, neabata ndove arwisa. Vakuru vanoti atsunya arwa. Chero wakwanisawo kuuya nechaunokwanisa une chigaro chipi nechipi ndokuti tisunde zvatiinazvo pamberi pedu apa.
Vanga vari mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. MaKristu ari kurangarira mwanakomana waMwari Jesu Kristo panguva yezoro reEaster, achiti nguva iyi yakakosha zvikuru nekuti ndiyo nguva yavanowana yekunamata kuti varegererwe zvitadzo zvavo uye kurerutsirwa matambudziko avanosangana nawo muupenyu. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vatendi vakataura neStudio 7 vakawanda vanoti vachapedza zororo reEaster iri vari kumisangano kumakereke avo akasiyana siyana, uko kwavari kunamata nevamwe vachirangarira mwanakomana waMwari uyo akafira zvivi zvavo. Vazhinji vanoti nguva yakakosha zvikuru nekuti ndipo pavanowana mukana wokutenda Mwari nekuvapa mwanakomana wavo akauya pasi kuzofira zvivi zvavo. Mufundisi Mishek Mastara vekireke Baptist vanoti nguva iyi yakataka kupembererwa nekukosheswa munyika kubva Zimbabwe isati yawana kuzvitonga kuzere nekuti vatendi vechikristu vanorangarira mabasa akaitwa nemwanakomana waMwari uyo akafira zvivi zvavo nekumuka kuvafi muzuva retatu.
Ndatenda chaizvo. Regai nditi Easter. Kana chireva kuti Easter, tiri kutaura kufa nekumuka kwaita Jesu Kristu pamuchinjikwa. Izvi zvichireva kuti panguva yeEaster ndiyo nguva yakaroverwa mwanakomana waMwari pamuchinjikwa. Panguva iyoyi yakanga iri nguva yePassover kumaJudha. Zvino zvayakanga iri nguva yePassover yakabva yasangana nenguva yaakaroverwa pamuchinjikwa. Zvichireva kuti inguva yatakasunungurwa isu. Nekuroverwa kwakaita pamuchinjikwa, tinoona kuti tikadzokera kumashure uko zvishoma, tiri kuona vaJudha vachifamba tichitatanga pana Abrahamu achiuya Mwari vachida kuzviratidza kuvanhu. Mwari achida kuzviratidza kuvanhu vanhu vakanga vabva pamberi paMwari, asi Mwari akaramba achikoda vanhu. Tichiona kuti vanhu vakanga vanyengerwa kubva pakutanga chaipo pakanyengerwa Eva naSatani, vanhu vakabva pamberi paMwari. Zvino Mwari akaramba achida vanhu.
Vamwe vataura neStudio 7 vanoti nguva iyi yakakosha nekuti vanoungana kumakereke avo nevamwe vatendi vakawanda vanobva kumativi mana enyika vachinamata pamwe chete kuti vanzwikwa naJehovha. Ambuya Ropofadzo Tabe vanopinda kereke yeCovenant iri mudhorobha reMasvingo vanoti nguva yeEaster kana kuti Pasika inoyera muupenyu hwavo nekuti ndiyo nguva yavanosvika pedyo naMwari vachinamatira zvose zvavanoitirwa mukurarama kwavo.
Nekuti kubvira kare nakare kumaOld Testament kwava kune mapristi aifa achifa zvachose, asi uyu Jesu Kristu akafa akamuka. Uye ndiyo nguva yatinorangarirwa kuti zvose marwadzo ake ose akatakura mitoro yedu yose kuburikidza namarwadzo ake ese akaroverwa asina kana nemhosva, uye akavimbisa kunyange noumwe wemwe womutadzi kuti nhasi ndichange ndinewo mumba mokucho hwekudenga anga abvuma ati aaknowledja kuti Jesu Kristu ndimambo.
Pastor Love Momngware vanotungamira kereke Tabernacles of Grace International Ministries vanokurudzira vatendi munyika kuti vakoshese zuva iri varangarire Mwari vachitenda nekukumbirira makomborero muupenyu hwavo. Vakanoenderera mberi vachiti vanhu vazhinji vasingatendi nezvenguva iyi vanofanira kunamatirwa uye vaonese kuti upenyu hwavo hwakakomborerwa zvakadii panguva iyi mushure mekufirwa nekuregererwa kwezvivi zvavo apo mwana wakomana waMwari akarovererwa pamuchinjikwa. Vanoti vatendi vechikristu pasi rose vanofanira kupedza mazuva mana aya ekupemberera nguva iyi vachitsanya kuti makomborero awande munyika.
Ndiyo nguva yatinorangarira nekupemberera ruponeso rwedu. Kachiti ndiyo nguva yatorangarira nekupembera ruponeso rwedu. Ndiyo nguva yatinotenda kuti Ishe wedu Jesu Kristu ndopaakaroverwa muchinjikwa nokuda kwezvivi zvedu, akafa akavigwa akamuka nezuva retatu. Saka isu Isa inotikoshera bhozi ndopatinotarisira kuti Mwari ndopaakagadzira covenant new one yokuregererwa kwezvivi zvedu.
Vamwe vakaita saamai Sungane Zvarabwanashe vanoti nguva iyi ndiyo yavanotora kunamatira nyika yeZimbabwe iyo iri kusangana nematambudziko akawanda.
Hongu, tinotonamata. Pane nguva yatinototi iye zvino sangano rese chechi yese tiri kunamatira Zimbabwe, kutoti ngatinamatire umwe nomwe paakamira ipapo namatira nyika yako, nyika yeZimbabwe. Saka hongu, tinonamatira nyika, tinonamatira ikonomi, tinonamatira even kuti Zimbabwe ngaive neleadership inotya Mwari.
Nguva yeEaster inokoshwa nehurumende yeZimbabwe iyo yakaita kuti ive zororo kuita kuti vatende vaone nguva yekunamata vachitenda vasingaendi kumabasa. Gore roga roga muna kubvumbi Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzevatendi kukoshesa nguva iyi apo vanozorora kwemazuva anotanga nechishanu kusvika musi wemuvhuro. Vanhu vanopfuura zvikamu makumi masere kubva muzana munyika yeZimbabwe ndevechitendero chechikristu. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318.
4650318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumhirijonga isati yamboonekwa mukati memakore 10 muSri Lanka, mabhambu akawanda aputitswa mumachechi pamwe nemahotera epamusoro pazuva reEaster Sunday, zvasiya vanhu vanodarika mazana maviri vafa uye vamwe vanodarika mazana mana vakuwadzwa. Kusangana renhau rehurumende reNBA reBNA muBahrain rinoti mambo Hamad bin Isa Al Khalifa vadzosera kodzero yekuve zvizvarwa kuvanhu vakawanikwa vaine dzimhosva mazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe avakanga vatorerwa kodzero dzavo dzekuve zvizvarwa zvenyika iyi nematare edzimhosva. Zvino tomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai 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 mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nenyaya yatanga tichikurukura pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, apo tanga tichitarisa nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki, nyaya yekuti vechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhakwa. Tiri kuendera mberi nenyaya iyi tichikurukura na vamutandazo Ndlovu, avo vanoita basa rekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko iri, nechirungu vanoti rehabilitation specialist. VaNdlovu, ndinomugamuchirai muchirongwa. Zviri kufamba here mukoma? Happy happy Easter.
Totenda zvikuru. Happy happy Easter. Totenda kugamuchira pachirongwa chanhasi.
Aiwa, tiri kufara kuva neni pachirongwa. VaNdlovu, vhiki rapfuura pachirongwa makabata nyaya yakakosha zvikurusa. Takakunzwai muchiti munyika hakuna nzvimbo dzakawanda dzekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko ratiri kukurukura nhasi muchirongwa. Saka chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti vanosangana nedambudziko iri vabatsirwe?
Tinofanira kuitika mukoma ndezvekuti tinofanira kuita system ine vanhu vanokwanisa kubatsira vana vedu vakuwadzwa. Senyika zvatinofanira kuita kugara pasi totsvaga isusu atinoti matechnocrats, vanhu vanokwanisa kuita nezverehabilitation, toonesana kuti munhu kana ane nyaya yakadai anobatsirwa sei.
Vateereri vazhinji vakapinda muchirongwa vakachema-chema vachiti mamiriro akaita upfumi hwenyika ndicho chimwe chinoita kuti vechidiki vaone kunge zviri nani kuti vatore zvinodhaka. Tipeiwo maondero enyu pamusoro pefungwa idzi.
Nyaya yekuti upfumi ndoyatinoti isusu inongo ichikonzi blame game, because inini argument yako yangu mukoma ndeyekuti every time kana tichidhila neadict ndikaita calculation yokuti angandiuza kundorova magongo 5 a day, magongo aya ari kuatenda, so that means those people vari resourced somehow. Are we committing suicide because the economy is bad? Mazuva ano mukoma havasi kutora nekuti economy yashaa, vari kutora nekuti masubstance abuse aya atoita control over their system, their mind, their emotion and physical being. That is why the little that they will get vanozotora vanodi vanotenga madrugs, vanodi kuti vatore ka vanohodza mafruits kana kuti matomatoes votenge kuti hasa nenyika yazara netovapana vadiki tinotengesa matomatoes.
Aiwa, taakusvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, VaNdlovu. ndiudze iwo pane umwe mutereri vakatumira message pa WhatsApp vachiti mwana wavo akatarisana nedambudziko ratikurukura nhasi muchirongwa. Mune mazwi here kuvapa amai ava angavabatsira?
Zvandingataura kuna mubereki, chinhu chokutanga ngativaratidzei rudo. Rudo ruripo ndorokunyatsa kunyatsotsvakirisisa kuti zvazvira kupi. Tapedza ipapo toona kuti mwana tinomubatsira sei. Saka mubereki, titsvagisisa ubvunzisise kuti mwana wangu kuti apfuure pane zvinhu izvi chii chingadiwa. Ende usavhumire nyaya yekuti mwana anozopiwa iyo inonzi substitute drug kuti akwanise kubva pasiya chiya. Because chiripo ndechekuti zvose zvaanotora zvinozogara mumwiri.
Vandlovu, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki nhasi.
Watenda nerio zvikuru.
Aiwa vadiwa vateereri, apo tanga tichikurukura navamutandazo Ndlovu pamusoro pedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vechidiki vakawanda munyika. Dambudziko rokuputa uyezve kunwa zvinodhakwa. Tisati tapeta chirongwa, regai timbocherechedza nguva iyi yeEaster uyezve upenyu hwaJesu Kristo tichiimba kanziyo kaWinky D. Hanzi dzika dzikangirozi,
dzika dzikangirozi, dzika ndiwanire nyasha.
Moyo wekubereka chinowanire mera, chinondibaya pahana, pandinotarima vana. Pfungwa dzotenderera, dzidzo dziyoyerera, chinondibaya pahana, pandinotarima vana. Tarisizimwe, ichatikangirozi, ichatimura ngozi.
Kanziyo kaWinky D. Muri Zimbabwe, happy happy Easter. Asi nguva ndiyo yadyanana, chinobhururuka chinomhara. Tasvika kumakumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection. Chirongwa chinotanga na 8 pm chichipera na 9. Vanoda kukurukura neni ndiripo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapa paStudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo. Zvekare, nguva ndiyo yadyanana, anokuoneka ine mufaro. Ndine wenyu Maikove, bye bye.
Tinotenda Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, munondipa simba.
Kana ndakaneta.
Manheru akanaka vateereri, ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mazuva matatu apfuura aya mazuva anokosha muchitendero chevaKristu. Tichicherechedza nguva ino yeEaster, nhasi tichanzwa mashoko kubva kuvafundisi. Tichatanga nekunzwa mashoko anobva kuna Reverend Mtata veLutheran Church muHarare.
Nhasi musi wesvondo reEaster, svondo ravaKristu pasi rese pavanorangarira kuti Jesu akatambudzika, akarovegwa pamuchinjikwa, akafa nezuva rechitatu akamuka. Izuva ratinorangaridzwawo kuti nhoroondo yokumuka kubva murufu inhoroondo inodzokera kumashure, uko vaIsraeri pavanorangaridzwa nyaya yekudzikunurwa kwavo kubva muutapwa hwevaEgipita. Apo pavanga vachishandiswa vari nhapwa, Mwari akanzwa kuchema kwavo akaburuka kubva kudenga, akauya akavakokorodza, akavaita vanhu, akavafambisa, akavavhurira nzira, akavasvitsa kunyika yechipikirwa. Nesu nanhasi tinorangarira saizvozvo tiri vaKristu, asi zvikuru tiri vana vemuZimbabwe, kuti munguva ino yeEaster tinorangarira Mwari anotarisisa zvikuru nokucherechedza nokuteerera kunzwa kuchema kwevana vemuno muZimbabwe, agovakokorodza, agovaita munhu mumwe chete, agovapa simba pamusoro perufu gwatakatasana nago agotipa upenyu wakazara, agoregerera zvivi zvedu, agotiyananisa naMwari, uyezve agotiyananisa umwe noumwe kuti tiyanane isu savana veZimbabwe, agobvisa kushushikana, agoisa tariro pamberi pedu. Ndozva zvinoreva kwatiri isu semaZimbabwenzi munguva ino yeEaster. Tinotenda.
Tinotenda Reverend Mutata. Tochinzwa kubva kuna Reverend Andrew Mudarara vari kuUnited Kingdom.
Kana takatarisana nenguva yeEaster, tiri kuyeuchidzwa zvakare kukosha kwakaita mambo wedu naIshe Jesu Kristu. Asi hazvingogumiri pakurangarira zvaakatiitira chete, bati tinoenderera mberi nokutevera mushoka dzake. Chakanyanya kuita kuti Jesu Kristu arovererwe pamuchinjikwa nevakanga vane simba panhambo iyoyo, ndochokuti wakanga achimira neavo vakanga vachinakurirwa kure nevakanga vane simba. Jesu Kristu anoonekwa achiita ushamwari nematax collectors, anoonekwa achiita ushamwari nepambi, anoonekwa achiwadzana nevane maperembudzi, anoonekwa achiporesa mapofu nemhetamapfu. Zvinova zvakashungurudza avo vakanga vane simba panguva iyoyo. Saka zvinotiyeuchidza zvakare kuti kana tichipemberera Easter, tinofanira kuyeuka zvakanga zviitwa namambo Jesu Kristu, uyo akanga achimira nevakanga vasingaiswi pedo nevakanga vane simba. Saka inguva yatinokurudzirana kuti tinofanira kumira nevasina simba, tichitaura tichitaura takamirira avo vasina manzwiwo kuti vataure vari voga, tichivamiririra, tichivatsigira, tichiona kuti zvichemo zvavo nenhunha dzavo zvahwikwa here nevane simba, pamwe chete nokuvanyengeterera, tichirangarira zvatakati kuna mambo wedu Jesu Kristu tenda atifira pamuchinjikwa. Haana kungofa chete, asi nezuva rechitatu wakamuka kuvakafa. Naizvozvo tinogereketa tichiti rufu humborera kwako hungavepiko, nokuti muna Kristu Jesu Kristu tenzi wedu tine upenyu, upenyu husingaperi.
Topedzisa mashoko eEaster tichinzwa kuna Reverend Oliver Mandisodza.
Ndinokwasai mose muri yeZimbabwe yakatekeshera pasi rose. Ndini wenyu Reverend Oliver Mandisodza, Women of Valor, Purpose and Vision. Ndinoda kukutendai hama wadikani nekuda kwezuva ranhasi. Ndinotenda Mwari kuti tikurangarira basa guru rakaitwa pamuchinjikwa namambo Jesu. Ndinofara zvakare musoko raMwari kuna Vakorose chapter 2 ndimaya mukati verse 14 unotaura kuti Ishe Jesu akatiregerera zvinhu zvedu akadzima rugwaro rwaipikisana nesu. Zvino ndinofara mudikani kuti zviro zvose zvingada zvanga zvipikisana nesu panguva ino senyika yeZimbabwe, tinoda kuti tizirovererwe pamuchinjikwa. Tinoda kuserebhureta basa rakaitwa pamuchinjikwa. Tinowana tariro pamuchinjikwa, tinowana kusimudzirwa, tinowana kukunda. Zvino tinotaura soko raMwari kunyika yeZimbabwe. Zvakanyorwa, zvakanyorwa, hazvichashandurwa. Tinokutendai hama dzangu, tinokutendai nana baba vari kumira nesu, kufamba nesu. Zvino ndinotaura nyasha kumhuri yeZimbabwe, vari kufamba mumigwagwa ngavachengetedzwe nenyasha dzaJehovha. Vari kunoshumira Mwari wekudenga zvosangana nevanhu venyu. Mwari vangu vari kudzimba dzavo, vari kurwara, vari kuti vasiri Mwari, ngava vanhu venyasha nemi. Ndinokutendai, ndinokutendai hama dzangu. Ngatirambei takasimba pachinhu ichi, tichitarisa kusimudzirwa kwavanakomana vedu navana baba nanamai navanasikana vedu. Jesu ngavaongwe masikati ano. Ndinokutendai hama dzangu, Mwari wakuitire zvakanaka.
Aiwa, nemashoko iwayo vateereri, tinotenda zvikuru vafundisi vatipa mashoko avo panguva ino yeEaster. Ndinoimba muchava inesu zvekare svondo rinouya tichikuigirai mamwe mashoko mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti muva nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka. Tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo kavo katinoshandisa muchirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva nemusi wechina kusvika iye nhasi huri pavanhu gumi nevanomwe. Kongresi yedunhu reMDC reUnited Kingdom inodoma zvakare vaNelson Chamisa kuti vatungamiri bato iri. Tashika kumagumo yichirongwa chedu cha nasi. Iva hini suzakari mangwana. Anukuwe ni kayane mufaro. Njini wenyu, jonga kande miri. Ndiri mu Washington DC. Ndi kusia mina mtungamili mkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mtazo mose olamukela emoyeni ngenjabulo namhlanje kungesonto ngelanga lokuvuka kwendoda namhlaka 21 kumabasa 2019 ngontungamili inkomo endabeni zethu namhlanje
isikhathi esiphakathekile kakhulu ngoba sisikhumbuza umusa lothando lozwelo uNkulunkulu abalalo kithi thina njengabantu
amakholwa esiKristu emhlabeni jikelele ebethakazelela ukuvuka kukaJesu Kristu namuhla. Kodwa ukujabula lokhu kusuke kwaphanjaniswa ikubhonjwa kwamathempele kwele East Sri Lanka lapho okufe khona amaKristu edlula amakhulu amabili 207.
Siyakwemukela kodwa silo siko lwethu. Olwethu siko njengoba kunje kuyiholiday. Obaba baya emakhaya. Omama bapheka amatshwala okubemukela.
Kambe iPhasika ichoni kulabo abakholelwa esintwini sitho abamadlozi phela. Silo siyazi oza sichasisela. Amapolisa athi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngePhasika selifike kumajumi phose amabili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakholwa esiKristu emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe ebelokhe enanza ilanga lePhasika namuhla njalo ethakazelela ukuvuka kukaJesu Kristu. Kodwa ukujabula lokhu kusuke kwaphanjaniswa ikubhonjwa kwamathempele kwele Sri Lanka lapho okufe khona amaKristu edlula amakhulu amabili 207. Abafele kulezi zehlakalo bagoqela izizalwane zakulelo lizwe ezeMelika, ezeBhilithane leza kwamanye amazwe achiyeneyo. Umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa bona abangamakholwa esiKristu bathumele amazwi entuthuzo kwele Sri Lanka. Ababili laba basole kakhulu ukuhlaselwa kwamaKristu lokho besithi lobu yibudlova obungamelanga benzakale. Intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu ulandisa okunengi ngobe kusenzakala ngePhasika eZimbabwe.
Kusukela ngolwesihlanu amakholwa ebethe gwaqa enkonzweni zawo ezehlukeneyo ekhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu Kristu ngokuhlabelela edumisa. Ngokutsho kweBhayibhili namuhla kulapho uJesu avuka khona ethuneni lakhe wenyukela ezulwini. Umfundisi uSensibanda uthi lesi isikhathi esibalulekileyo kakhulu empilweni yamakholwa.
Isikhathi esiphakathekile kakhulu ngoba sisikhumbuza umusa lothando lozwelo uNkulunkulu abalalo kithi thina njengabantu.
UNkosikazi Charity Ndlovu ngomunye wamakholwa esiKristu edlula i2 billion emhlabeni jikelele uthi ikhefu lePhasika belilihle kakhulu. Ngokunjalo uthi ukhangelele okuhle uhambo lwakhe lenkosi.
Angikhangelele ukuba lempilo elenguquko njalo sengikhunjiziwe njalo ngokufa kwakhe uthi khonokho lengqondo iba lokuguquka umcabango uyaguquka khangelele ukubona okuhle njalo ehambeni lolo lenkosi yethu Jesu Kristu.
Elinye njalo ikholwa unkosazana Sindisiwe Ncube ukhuthaze abasakhulayo ukuba babambelele kuNkulunkulu.
Ngiyathanda ukubakhuthaza ukubana babambelele kuJesu ngoba nguye yedwa ophilisayo. Babekwazi ukubana wasevuka, wavuka lempilo zethu, wavuka lobutsha bethu.
IPhasika yalonyaka iza ngesikhathi kulobunzima obumangalisayo elizweni ngenxa yokukhwela kwentengo yempahla ezitshiyeneyo ezimqoka empilweni kaZulu okugoqela ukudla. Ngokunjalo abanye ngabahambe enkonzweni besiyakhulekela impilo engcono lobubelo elizweni ikakhulu kwezomnotho. Umnumzana Thabani Ndlovu ngomunye wabo.
Yofana ngavele yadura zingizitulu yadura yonke into. Vele ngifile kona ikwe emagarajini sithwele nzima vele sithenge simpazo edura ifwile into ziyadura ziyadura zonke la.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngumnumzana Magogo Bernard yena uthi lanxa impilo inzima eZimbabwe ukholo lwakhe yilo olumqinisayo.
Lanxa izinto zinzima eZimbabwe ukholo lwami yilo olungiqinisayo, sithemba ukuthi izinto zonke zizalunga.
Ikhefu le-Easter liqale ngolwesihlanu njalo liphela kusasa ngomvulo okutsho ukuthi abantu abaningi bazaze bebuyele emsebenzini ngolwesibili. Ngimele iStudio 7 yiwabulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, iPhasika iqakathekile kumakholwa esiKristu kodwa ingaba isichoni kwabakholelwa esintwini. Sixoxelo siyazi umnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Siyakwemukela kodwa silo siko lwethu. Olwethu siko njengoba kunje kuyiholiday. Obaba baya emakhaya, omama bayapheka amatshwala okubemukela. Kuyabo kungasibo utshwala bokuthethela ngoba ukuthethelwa kuthethelwa ebusika sokuvuniwe. Kuyabe kuyokubemukela ukuthi bavele emadorobheni bazebona abantwana.
Uthi wena kuthethelwa ebusika kuphela, akumane kuthethelwe nje iloba yisiphi isikhathi?
Kuthethelwa kuthethelwa kungavunwa, nxa sokuvuniwe kulapho kuthethelwa khona. Kodwa ke njengoba ngisitsho ukuthi obaba babesiye emakhaya bevalile ngaleli khefu, omama bayapheka utshwala okwenzeka ukuthi nxa befikile bathokoze labo labangane babo. Yebo, kambe ukuhlatshwa izimbuzi kuyahlatshwa ngoba kuyabe kuchelesiwe.
Nxa kuthethelwa khonapho obaba uNgwenya, liyabe lisenzani kahle kahle?
Ukuthethelwa okunye kuyabe kungumbuyiso okukhumbula abazali bethu abahambayo, sibaletha ekhaya ngosiko ukuthi nxa umuntu efile uyalethwa ekhaya emolini yakhe ukwenzela ukuthi kube yibo abazasigcina abaphansi kulusiko eseluphiwa nguNkulunkulu esingeke silulahle.
Kuyabuthanwa yini njengesikubonayo ngalesi sikhathi amakholwa ebuthana, kumbe umdeni lo mdeni bayathethela bebodwa emizini yabo becela lokho abakucelayo?
Imdeni ngemdeni nxa uthethela uyavikela omakhelwana. Uthi ngelanga elinje siyabesilomthethelo lezihlobo ezisekudeni lazo zitshelwe. Ngelanga elinje siyabesilomsebenzi oqondana lobaba, oqondana lomama, kusiya ngokuthi elimkhumbulayo nguphi. Nxa kuwumthethelo nje wemuli bayatshelwa njalo ukuthi hhayi, sithi sihlanganisa amakhanda sikhumbuleni abadala. Yikho-ke ngalelo langa-ke kuyahlatshwa izinkomo, kuyahlatshwa imbuzi ukwenzela ukuthi kuthi kuthethelwa kudliwa abantu bechelesile.
IPhasika lokuthethela kuyafana nje kwehlukana ekuthini? Ukuthethela ngokwesintwini, iPhasika ngeyamaKristu, yikho okutshoyo?
iPasika singathi ngiyamakholwa esiKristu into yabezizweni ababuya layo kulele lethu. Yikho ke ngaleyo ndlela sibemukela kanjalo labo. Asithi ukuthi okwabo kubi njengoba bona besitsho ukuthi okwethu kubi ngokwamadimoni. Kanti ke hayi lokwethu sakuphiwa uNkulunkulu sikhumbula abafayo labo bakhumbula uYesu owafayo.
Umnumzana Mhlabinyana Ngwenya ngusiyazi njalo uyingcwethi kwezamasiko besixoxa ke laye lapho kobulawayo. Amapolisa athi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika seliqongela fika kutshumi elilodwa lasikhombisa 17. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ezinye zalezi ngozi zibangelwe ngabantu abehluleke ukutshayela ngonanzelelo. Unyathi uthe abanye abachayeli abadalele izingozi babulala abantu beserimukala seHarare njalo basuke babaleka kungasazanga amapolisa. Ngokunjalo unyathi uthi ayawadinga amapolisa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siletsha helidala o Gibbs Dube.
Bengana masiva wenziwe manje ngobaba mkhulu babelo bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silokozikazi esithabele Dube ukhona mpake kwele Melika lingazitshona njani mama khona phele khona
ayitshonile Dube litshone njani lani
hayi siyaphila kakhulu ke zulu wendaba namhla sixoxa ngendaba zokuthi abantwana bakhuliswa njani lapha eMelika siyakwazi ukuthi umntwana nxa evele ekhaya esiza lapha ucina engena lapha ke emigoqweni ecine tshaya ezidakwa mizo into ezinjalo. Nkosikazi Dube akusitshela ukuthi abantwana abanye bagcina besenzani elizweni leli nxa bevele ekhaya.
Abanye abantwana nxa befika kuleli ilizwe bafika babe ngamahlongandlebe. Uyathe uyamthinta kube nzima. Ababa lihlongandlebe akwehlule kuba lokudala okukhulu ngoba zinengi izinto abazenzayo. Ikakhulu bathi nxa befika lapha besiya kuma high school bafike babona labangane ukuthi angempela viki kuyiwa emaclub. Bonke abazali bayazi iclub. Besibe siyakhona le maclub abantwana sebeyasebe phambekile. Kodwa ke ungachaya phansi ngesisinde, hayi kuyalunga. Okunzima kuphela kuleli lizwe ukuthi umntwana ngeke umbeke isandla, ungeke umfake uswazi. Ngoba uyasuka aye emapholiseni ukubatshengisa kuphela imvivinya. Lanxa angazidweba ngogodo linalilile endlini, nguwe ususecaleni. Mina-ke okwami ngahamba ngomkhuleko, ngahamba naye esontweni, ngamdonsa ekuseni emini lantambama. Kodwa hayi ngeke ngisho ukuthi ngabona okumangalisayo. Njalo ngeke ngisho ukuthi kuzange kube lento engamkhuza kuyo. Zazikhona engemkhuza kuzo. Kodwa kuzange kube lento eyamangalisayo ukuthi ngaphose ngahlaba umkhosi.
Yes, siyabona khonoko ke okukhulumayo ukuthi kunzima kakhulu ukufaka umntwana isandla. Pho ke umzali ugcine senzani?
Uyama ngomlomo. Ngiyakwazi ukuthi kuyahlupha. Kwelakithi kakuhluphi. Bakhona abanye abazimiselayo ukuthi bayakhulume lamapholisa. Kodwa ke phela kuleli ungavele ube lecala. Kubhalwe phansi usiyathela nxa udinga imisebenzi sebekhangela lokuthi yinkangela yokuthi wakhangela ukuthi ngasemva ulani behlolisisa bangathola kuphela ababuzi nokuthi kwahamba njani kusekuvalela khonokho.
Singathi sizokuthiwa ke kulabazali abaningi sibili abadabuka kwale Zimbabwe abagcina bebhekane lo hlupho lolu pho ke bagcina besiya kubani ukuze bethole uncedo ngabantu babo?
Uyahamba kuwo emapholiseni. Ingxenye liyephiwa ikhansela ukuthi likhansele. Esikhathini uthi uyahamba uya kukhanseling, nxa umntwana ese-over 18 bakutshela ukuthi hayi seyi-adult. Indiyethweni ngeke ukubuye ungeke ukuvume ukuthi lanxa eyi-adult umntana wakho angene itshwarha. Ekhaya ungumntwana, esimpilo ungumntwana uzwe kufa ebazalini. Uyabe kukhuza uzithobe, uzithinte, ulalele.
Lapha-ke kuyahlupha sibili ngempela, akunjalo?
Kuyahlupha sibili.
Nxa ungathi ke unganika abanye abazali imfundiso yokuthi baphathe njani udabolunje akubatshele sibili ukuthi kumele benzeni?
Ukuphatha udaba lolu olokuthi abantwana bangangeni babe sethwakheni babe sengamahlobandlebe, yekela ukuthi wena nxa ufika lapha lawe njengomzali uthathe ezinye izinto ozibona kwabanye abazali lapha. Mana ngesimo owavela ngaso ekhaya, mana ngohambo owavela ngalo ekhaya, ukwenzela ukuthi umntwana abone ukuthi umama la nxa engikhuza naye lokhu ekhona fana esimeni sakithi. Njalo nxa ukhuza umntwana akumelanga umtshengisele ukwesaba, kumele umtshengisele ukuthi ungumzali, umkhangele enhlamvu zamehlo nxa ukhuluma laye. Yebo akakwehlula, kodwa lapho ahamba khona uyakwazi ukuthi umama umtshelile. Nxa njalo songani kuba nzima kakhulu, tshela omunye owakini, abalapha baphonge ukutshela ukuthi umyekeli, hamba ku-counseling, hamba kubani. Kodwa-ke nxa ungasuza abakini abaseduzane kulungile. Njalo nxa ubambane lensonto kuba lula, uyahamba kumfundisi liyekhuluma naye umntwana limthobe.
Siyabonga kakhulu-ke Nkosikazi Dube. Ngithathe leli thuba zulukandaba ukuthi mbonge umama uSithabile Dube, udabuka kwele Zimbabwe, ukhona ngapha-ke kwele Melika. Ungadilela kusasa Nkosikazi Dube.
Ngiyabonga baba Dube.
Hayi-ke kwalamhla sima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo Sithemba oGibbs Dube Lilane.
Siyabonga jahelidala Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Ibudubana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Gobe. Ngeviki edluleyo kuhlelo lwethu labatsha, uhlelo The Connection, sithinte udaba lodubo olubhekane labatsha, udubo lokuthatha isidakamizwa, bephuza okudakayo, abobronko lokunye okufanayo. Kuliviki siqhubekela phambili ngodaba lolu, sixoxa nomnumzana Mthandazo Ndlovu ongumunye osebenza labatsha ababhekane lodubo lolu. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo bafo, unjani?
Niphilile mfowethu, ninjani lani khona ngapha?
Hayi, thina siphilile. Happy happy Easter.
Isikhathi esihle bakithi esokuthi sinangcilele ukubana inkosi uJesu yasifela nje, isela ukubana into zisiqondile empilweni yethu lakho kwenzakalayo.
Ndlovu, lapho sagcina ukukhuluma kuhlelo uthinte udaba oluqhakathekileyo kakhulu, uthe elizweni akula zindlu eziningi ezilenjongo yokusiza abatsha ababhekane lodubo lokuthatha izidakamizwa, ngesikhiwa bathi ama-rehabilitation centers. Pho kumele kwenze njani ukuze abatsha laba bathole usizo?
Nxa kungela ndawo ezifana lalezo, yikho sithola ukuthi intsha yethu ithola imuva on from one drug to next. So indaba ekhona abalimi bengalungiselwa indawo zokubana besizakale. Ukusuka from one drug to the next yinto ezaphela, ngoba umntwana singambona ebambe noma ligwayi kumbe yimvanje zankhona kumbe litshwala, sesidinga ukuthi right, let's have a preventive measure. Thatha umuntu lo simhambise endaweni lapho angasizakala khona masinya.
Sibazwile abalaleli bengena kuhlelo ngeviki edluleyo besithi abanye abatsha sebethatha izidakamizwa ngenxa yokuthi isimo somnotho asimanga kuhle. Uthini ngalokho?
Ye, okuyinhloko yangikhona kusuka kube kube yimbaxambili-ke khonapho, ngoba singananzelelo sathola ukuthi ama-drugs abatsha laba abawathathayo suka benathile sebesidakele, akula mzali uyabe bathengile, babe bezithengile. Ukutshengisela ukuthi kule mali yangikhona abalayo bona. So esikhathini sokuthi sithi hayi, ngoba umumo ume kubi, kanti waye singathathi right thina njengabatsha wona lawo masinto esiwatholileyo, sibone ukuthi senzani, whether sowoda ama-frozen sithengile. Why sesithi thina hayi umumo ume kubi, kodwa sithathe njijana naleyo esilayo siyedinga izidakamizwa? Kodwa esikukhohlwayo futhi ukuthi zona izidakamizwa zangkhona kulo kuthiwa ngama-health issues, okusuka kube kukhosta isidinga empilweni yomuntu ukubana esizakale kumbe ephile kahle.
Mhm. Lo munye umbuzo ophathelane lo munye umama osithumezela umlayezelo esithi hayi, mina ngibona ngani umntwana wami uyathatha izidakamizwa, izinto azimanga kuhle ngekhaya, ulawo yini amazwi okunikeza lo mama?
Umama lo into engamxwayisa yona ukubana ye ngamthande umntwana lo. Ukumthanda kwangikhona ukubana ngambonele indawo eyiyo engakwanisa ukuthi encediswe, ephiwe uncedo olufunakalayo kumbe ekwanise ukuphuma kuzona lezo zidakamizwa.
Umama lo angathi ngifuna usizo likaNdlovu, kumele ayephi ukuze akuthinte?
Ngabe ngidinga befuna usizo lokuncediswa endabeni leyo, ngitholakala kunombolo lezi 0772 399
Mnumzana Ndlovu, ngiyabonga kakhulu ukuba lawe kuhlelo. Ngiyaphenda njalo, happy happy Easter bafo.
Ngiyabonga kakhulu bafo, lawe happy happy Easter khona lapho.
Mthwakazi omuhle, nangu umnumzana uMthandazo Ndlovu, yena okumsebenzi wokusiza abatsha ababhekane lodubo lokuthatha izidakamizwa. Kodwa singakagcibi uhlelo, njengoba kuyisikhathi se-Easter, ngibone kuqakathekile ukuthi sithakazelele impilo kaJesu Kristo. Wothi ngilishayela ingoma kaLorraine Maplanka Stott uthi, noma kunzima bekezela. Bekezela, ingoma kaLorraine Maplanka Stott. Happy happy Easter, mthwakazi omuhle. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami, ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3, BigMyke3, iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9. Isikhathi du kwanelo kwalamhla. Olebalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, bye bye.
Sile tembali lukholisile uhlelo lwabasakhulayo. Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela namhlanje abalaleli bonke kusihlwa. Ngiyabonga ukuba lami kuhlelo sixoxisana ngelizwi likaNkulunkulu ngesikhathi sikhangelele i-Easter lokuvuka kukaJesu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngibuye lombhalo esiwuthatha kuMateyu ichapter ka-28. Sikhangele ukuvuka kukaJesu. Ivesi ka-1 uyachasisa ukuthi kwathe kupheleni kwesabatha ekudabukeni kokusa, ngosuku lokuqala kweviki, kwafika uMariya uMagdalene lomunye uMariya ukuzabona iliba. Kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, ngoba isithunywa senkosi sehla sivela ezulwini sagiqa ilitshe sahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwaso kwakunjengombane, lesembatho saso sasimhlophe njengongqoqwane. Abalindi bathuthumela ngokusesaba, baba njengabafileyo. Kodwa isithunywa sathi kwabesifazana, lingesabi lina, ngoba ngiyazi ukuthi lidinga uJesu obebethelwe. Rakho lapha ngoba uvukile njengokutsho kwakhe. Wozani libone indawo lapho abelele khona. Hambani masinya litshela abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Uza kulandulela ukuya eGalili, liza kumbona khona. Khangelani sengilitshelile. Lindaba iqakathekile kakhulu esikristwini, njalo ngiyakwazi ukuba khathesi sivela ukuthokozelela i-Easter. Abaningi besiphakathi kwama-conference, abaningi lokhu siphakathi kwawo. Kodwa indaba eqakathekileyo lapha esingayo yikuthi uJesu uvukile kwabafileyo. Indaba emnandi namhlanje ukuthi uJesu ngokuvuka kwabafileyo wanqoba ukufa, wanqoba udonsi lokufa. Akuthi ukuthi yilo lalo okholwa kuye laye uyanqoba ukufa. Ukona womuntu kwaletha udonsi lokufa. Yikho kwenza ukuthi lanamhlanje sonke siyaguga, siyathola kuba lezinto eziningi ezenzakalayo. Akula umuntu ophila kuze kube naphakade lapha emhlabeni ngaphandle eze efe aye ekuphileni okunaphakade. Lapha sihlangana labantu ababehamba loJesu. usefile usebethelwe esiphambanweni kwakungani yonke into isiphelile kodwa sihlangana labo mama ababili ababa lethemba ukuthi into leyo Jesu ayebathembise yona ukuthi uzavuka kwabafileyo yiyo eyabenza ukuthi belunguza bekhangela ithuna ukuthi kambe ithuna liyana lokhu likahle ulokhe khona yini baba ngabo kuqala ukuba bebekwazi batshele ingilosi ukuthi lo elimdingayo kasekho lidinga nophilayo kwabafileyo nanku ukukhuthazwa sikuthola elizweni ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuvusa kwabafileyo leyo nto ebesifisa ukuthi ayivuse njalo nanti themba lapho ukuthi siyazi ukuba yena onamandla phezu kokufa uyakwazi ukuthi avuse njalo imphefumulo yabantu esibathandayo bephile kuze kube naphakade nxa bekade bekholwa kuye ikanti lapha mina ngikuthatha lokhu njengomfanekiso njalo ukuthi zingaba khona ezinye izinto ebesempilweni zethu ebesizenza kumbe umbono uNkulunkulu abesinike wona uyafika esigabeni sokuthi sicabange ukuthi lokhu sokuphelile kodwa into engizokukhuthazana ukuthi kulelanga elesithathu lapho uThixo avusa khona umbono nalo ayevele kunike wona ngakho namhlanje ngifuna ukusikhuthaza ukuthi asibe nokholo asithembeni ukuthi uNkulunkulu yena owavusa uJesu kwabafileyo unakho laye ukuthi lathi asivusele izinto zethu ezehlukeneyo ebese sithethi na sokufile sokuphelile
akuyiphethe mfundisi
Baba ngegama likaJesu sithemba ukuba lawo mandla avusa uKristu kwabafileyo azokusebenza njalo lawo empilweni zethu asiphilise kulabo abagulayo njalo avuselele imbono owayifaka empilweni zethu ngegama likaJesu amen
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo silethemba libusisekile ngentshumayelo kamfundisi Wow. makhalake ngesikhathi bembethela esiphambanweni wathi Eloi Eloi lama sabagathani Nkosi yami ungishiyelani na ingoma ke esishayela lina ke balaleli lamhlanje kulilanga lePhasika ilanga lokuvuka kuka Jesu Kristu kwaneleke olivalelisayo ngenkulu injabulo ngontungamili inkomo lebelo busuku buhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.